Ininzi ni Marvelous mshanganya huye ndi chiti hei no misoroye na uzedu za nasi chita tumbuzi 2019. Vatigirile MDC nasi varo washakao marara ni mapurisa angaka pakatira zombo pamuzinda webato ravo pavanga vakamirira kuturwa kwe mashoko ema miriru akaita zvinhu munyika ne mtunga miri webato ravo Van Nelson Chamisa. Utunga miri we MDC unosangana neva kuru vesangano resadak mubo Botswana uchiva pira mamiriro akaita zvinhu munyika. Mwaka wekurima unotanga muZimbabwe asi varimi vakawanda vachiti havana zvinhu zvekurimisa zvakaita sembeu, fotoreza nezvimwe. Chikwata chezvizvarwa zveZimbabwe chotsvaka mari yekubatsira varwere muZimbabwe panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Vatsigiri venhabvu vopemberera kukunda kwakaita Zimbabwe Zambia 2-1 mumakwikwi ekuenda kumafinari e-2021 Africa Cup of Nations. Muchirongwa che Live Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuunganidza mari yekubatsira vanoshupika kumusha kuitira kuti vaonekwe navana chiremba uye kubatsirwawo kutenga mishonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.